semaonere edu mukana wangu wakanaka chaizvo pakuti vapa munhu wese anoita nezvesarudzo mukana wekutarisa kuti iyo election commission yedu iri kunyanyomboronga chii nenyaya dzekunyoreswa patsva kwevanhu. Asi pane mibvunzo yazobuda manje panyaya yanga ichiitwa iyoyo, mibvunzo yekuti chii chichange chichizoitwa nevoters roll raimbovapo rekudhara riya riya. Kana kuri kunyoreswa vanhu patsva zviri kureva kuti zvichange zvichifambiswa sei nyaya dzekuti aiwa ibiometric voter register here richange richibuda pakuti vanhu vachatorerwa mufananidzo vachitorwa mafingerprints here zvichibatanidzwa kuzogadzirisa gwaro racho rekuti vanhu vange vachizovhoteswa. Chechitatu ndechekuti pakunyoreswa kwevanhu ipapo ari kunzi mastakeholders vachange vachikwanisawo kupindira nepati nepapi kuitira kuti vasazomirira kuti vanzi anga vachipindire panyaya dzekunyoreswa kwevanhu iro voters roll racho rava kutonyorwa, asi kunzi parinenge richitogadzirwa vanhu vange vachiwana mukana wekuongorora kuti election commission inenge ichiita sei. So muchidimbu ndizvo zvizotanga tichikurukura neZimbabwe election commission kwemazuva maviri apfuura.
Saka mhinduro dzemibvunzo yese vati vachakuzivisa irini?
Election commission iri kuti kupindura mibvunzo iyoyo ibasa rinofanira kunge richiitwa nevanhu vese vanoongorora nezvesarudzo. Saka ivo mukugadzirisa model yacho vachange vachitarisawo zvakare kuti model iyo inge ichipindura mibvunzo yandataura iyoyo, so that tinge tichinyatsonzwisisa kuti aiwa kunyoreswa kwacho kuchange kuchifamba sei. Nekuti munoziva nyaya yekunyoreswa kwemavhoti inyaya inogaronetsa munyaya dzesarudzo muzimbabwe. Kune vabvawo kune nyika dzakasiyana siyana muafrica vanga vachitaurawo kuti ivo kumisha kwavo vanozvifambisa sei, and ivo vanga vachitenderana nazvo kuti nyaya yekunyoreswa kwemavhoti inyaya yanetsa muzimbabwe. So tiri kutarisira kuti mune zvese zvanga zvichitaurwa nevanga varipo tichaonawo election commission yaakuchibatawo izvozvo vachiedzawo kuzviisa mugwaro racho ravari kugadzira yatiri kuti voter registration model iyoyo.
Tinonzwawo kuti pakabatwa-batwa nyaya yekuti vari kunze kwenyika vanganzi vari mudiaspora vachapuwawo mukana wekunyoresa kuti vazokwanisa vange vachivhotawo.
Chandingatotanga kutaura panyaya yamataura iyoyo ndechekuti model iyi gwaro rekunyoreswa kwevanhu iri riri kuedza kugadzirwa tiri pakati kuda kugadzirisa Electoral Act yemuZimbabwe, mutemo wezvekuvhota. Electoral Amendment Bill iri hausi kupa mukana wevanhu vari kunze kwenyika kuti vange vachivhota. Saka hazvisi kubuda pachena zvakare kuti model iyi iri kuzvipindura here, haisi kutaura kuti pane mukana iwawo here kuzoti vasiri muZimbabwe vange vachiwanawo mukana wekudii wekunyoresa vachigovhota.